isusu seve kuZimbabwe International Trade Fair Company tinofara nemagadziriro aitwa ikasvika pachinhano chekuti mangwana tinenge taakutanga trade fair show yedu mabusiness days matatu atakatarisira ipapo tichitanga ZITA uyezve chishanu nemugovero tinenge tichiti wese munhu anoda kusvika kuzoona kuti chii chiri kuratidzwa chiratidzo chedu chavhiki ye2024 akasunungurwa kuti anouya chishanu nemugovero vechidiki vanopinda ne$3 vahombe vanopinda ne$5 or the big equivalent.
Gore rino muri kutarisira kuti kunenge kuine makambani mangani anenge achiratidzira?
Makambani edu gore rino akawanda kudarika egore rapera. Takatarisira makambani anosvika 624 anenge achiratidza. Tine nyika 27 dzinenge dzichiratidza this year. Ipapo ndati iri kumusorosoro kunazvo dzose nyika iChina. China iri kuuya nemakambani 33 yaari kuhunza kuZITF. Mamwe machona ari muZimbabwe, ari kushanda ari muZimbabwe iko zvino, mamwe ari kuexporta ari kuChina ikoko achitumidzira zvinhu zvinogadzirwa kuChina achipinda muZimbabwe. So ndiyo yandingati ihombe kudarika dzese nyika, asi tine nyika 27. United States iripo, United Kingdom varipo, European Union, Belarus, uyezve tine nyika dzemuAfrica, Kenya. This year anenge achitizarurira basa redu rechiratidzo chedu chegore rino ndiva William Ruto, His Excellency Republic of Kenya, ndo vachatizarurira basa redu official opening musi weFriday chishanu. Saka Kenya inenge iripo, Malawi inyika inoshamisa nokuti kubvira chese ichitanga 64 years ago Malawi yanga iripo, gore rino iripo zvakare.
Iyo ZITF yakakosha zvakadii munyaya dzezveupfumi munyika?
ZITF yakakosha zvikurusa muZimbabwe nekuti tinenge tichikoka wese munhu ari mubhizinesi anoda kusangana nevamwe, chero ari kuda kusangana nemabhanga ese, mabhanga muZimbabwe anenge ariko kuZITF. So ndorino makambani mahombe ana Delta Beverages vanenge varipo, inini kambani yandinoshandira United Refiners yemafuta inenge tiripo futi, nemakambani akawanda. Wese munhu ari kuda kuita bhizinesi nemakambani iwayo, ari kuda kuhodha kumakambani iwawo, akafanira kushebera pedyo kana tichitanga basa rechiratidzo chedu cheZITF. Tine maconferences ndingati matatu. Tine International Business Conference ichaitwa chitatu, tozoita zvakare inonzi Connect Africa Symposium iri kuitwa China iyoyo. Then manheru acho tine Diplomats Forum, ipapo tinenge tine maambassadors nemabusiness people vachisangana vachitaurirana maererano nekuti tingabatsirana sei kuti Zimbabwe ibudirire, tingabatsirana sei kuti makambani edu aite se abudirire.
Yakakosha zvakadii kuguta reBulawayo?
Rinenge rishondo rakakosha zvikurusa muZimbabwe. Bulawayo inenge yakazara vanhu vanoita business vachitengesa vemaaccommodation. Bulawayo inguva yekuti mabhizinesi emuBulawayo anowana kubatsirika zvikurusa